Inini maonero angu ndeyekuti nhasi Congress kana kuti House of Representatives ikasangana nhasi tichaona kunge vachange vachiwirirana nokuti hurumende ikavharwa zvinoreva kuti izvo mafederal workers, maborder nezvakadaro daro zvinobva zvavhiringidzika. Tinoziva kuti isusu tabva mune nyaya dzanga dziripo makore maviri apfuura supply chain issues. Saka ndinoona inini kuti mabhizimusi nezvakawanda government ikasawirirana hazvizofambi zvakanaka.
Munoona sevachabudirira here panyaya iyi vamuringai?
Kubudirira ndichaona kunge vachabudirira, but kunenge kune zvimwe zvikamu zvinenge zvichida kuti ivharwe, nokuti sezvo muchikuziva kuti takuenda kusarudzo ya 2024 ende mukuru wemarepublican, sezvo marepublican achitungamira House of Representatives, toziva kuti vanenge vachidawo kugadzirisa Democratic Party iyo iri kutonga nekusenate uko. Saka kuchabudirira hako ndofunga, asi ndofunga kunenge kune mavhoti akati irikei mashomana.
Chinovatadzisa kuwirirana?
Kutadza kuwirirana kwavanoita uku ndekwekusaonana pamaprograms anenge achiitwa iwo munyika ino, nokuti tinoziva kuti marepublicans mafiscal conservative vanoda kuti vanhu vave nemari dzavo vazvishandire vazviitire zvinhu zvavo. Mademocrats wo anenge achida kuti hurumende ive iyo inova mutsigiri wezvinhu zvakawanda. Kana iwewo nebhizinesi rako rikasashanda zvakanaka, vanenge vachida kuti vakubatsire. Asi vemarepublican vanenge vachida kuti aiwa iwe semunhu nebhizinesi yako uzvionerewo pamunhu sefodya. Saka kutadza kuwirirana kazhinji kwacho kunoenderana nekuti mapolisi avanenge vachiadvocata kuti ave ndiwo anofambisa nyika pamberi akasiyana, uye vanenge vachiitirawo nyaya dzekusarudza kuvhoti yegore rino. Tinoziva kuti presidential election yatotanga and ikoko kudhonzerana kwavari kuita uku inenge yavashayisano. Hazvinei nekuti vanhu vari kushanda zvakaita sei kana kuti nyika iri kubudirira zvakaita sei, zvazvongogadzirisana chete zvokutsikirana muvhu.
Vamuringai, chii chinoitika kana vakatadza kuwirirana?
Ini ndinoona kunge vakatadza kuwirirana mapazi egovernment mamwe akatadza kuvhurwa zvatataura kunge mapost office, maborda nezvakadaro daro, zvinokanganisa zvinhu zvakawanda chaizvo. Saka inini nemaonero angu ndiri kuona kunge nawo marepublican nhasi vanenge vachawirirana, nokuti mutungamiri wavo anenge apindo panguva yakaoma, nokuti dare rekunew york rakataura kuti anofanira kunge achibhadhara 450 million yemafines munew york chete, neimwe 83 million iya yekunzi akakanganisa mai vaye Jean Carroll. Saka vari panguva yakaoma yekuti vave nemari iyoyo in 30 days. Saka kuona kwangu ndekwekuti nhasi zvichange zvichinge government ienderere mberi for a partial pass on the budget.